akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 15 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi muzimbabwe vasvika pamazana matatu nemakumi masere nevatatu 383.
Chiripo ndechokuti nyika yedu yakatarisana namatenda akawanda, iyo COVID yatanzwa iyi. Kozoti COVID huru yatakatarisana nayo yecorruption huri watakatarisana nahwo. Kugomera kwakawanda kuri kuitika vanhu nenyaya yeekonomi isiri kufamba zvakanaka. Nyaya yekupokana, nyaya yekugomera kwevanhu vari kutsvaga kodzero dzavo nezvimwe zvese zvakadaro ndezvinhu zvatinogona kunamatira pazuva ranhasi.
Mutungamiri wenyika unoti zuva ranhasi 15 chikumi izuva rekutsanya nekunamatira Zimbabwe.
Iwo keshi yacho wari kuzoidini? Tiri kufunga kuti pamwe mapurisa aakumhanya mumusika wekutengesa nekutenga mari wachishandisa korona iyi kushungurudza wanhu. Saka ndiro dambudziko zhinji ratatarisana naro rekuti panguva ino yelockdown hakuchina rugare. Vanhu vazhinji vane nzara, vari kutambudzika, asi zviri kuitika zvacho hazviratidzi kuti hurumende ichine rudo newagari.
Kushayikwa kwemvura yakachena kwave kupa kuti vanhu munzvimbo dzinogara veruzhinji vaomerwe neupenyu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Bazi rezveutano rinoti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi munyika yose hwasvika pamazana matatu nemakumi masere nevatatu kana kuti 383. Vanhu vafa vachiri vana uye vapora vave makumi mashanu nevana 54. Vanhu vavhenekwa kusvika pari zvino vanoita zviuru zvishanu nemakumi masere ane mazana mana nemakumi matatu nevasere 58,438. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakadzika zuva ranhasi 15 chikumi sezuva rekutsanya nekunamatira Zimbabwe mudambudziko recoronavhairasi. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 huri kuramba huchikwira. VaMnangagwa vakati vanhu vaite minamato yekukumbira tsitsi norusununguko kubva kuchirwere ichi uye nokutipa hungwaru hwekuchipedza. Masangano evakuru emakereke, Zimbabwe Heads of Christian Denominations neZimbabwe Council of Churches anoti vaMnangagwa vaifanira kudai vakakumbira vemakereke kuti vatungamire minamato iyi. Mutauriri wemasangano aya uye vari munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Ntata, vaudza Studio 7 kuti masangano aya anoziva nokunzwisisa vanhu zvikuru zvekuti vaikwanisa kuronga vanhu neuwandu hwavo mukuti zuva ranhasi ribudirire nenzira inotarisirwa.
Hazvina kuipa vahwande kuti mutungamiri wenyika ati nyika yakatarisana nouremu saka inotsvaka munamato. Chero Sauro paakavona nyika yakatarisana nevafiristiya nedzimwe hondo dzakakomberedza, wakakumbira kuna Samueri kuti huya undibetsere tite munamato wenyika. Asi nyaya ya ivapo ndiyo kuti ndi Samuel waifanira kutungamira mnamato. Changa chisina kuipa kuti president vati kumakereke a nyaya ndakatarisana nayo nenyika inorema nditungamire ivo mnamato. Ivo makereke vogara pasi voronga kuti mnamato wachona unoitwa sei.
Saka vakakanganisei apa?
Kana mambo akazviitira munamato wake inoita dambudziko rakaitwa naSauro rekuti akati kuna Samuel yati namate akazvitira munamato wake. Samuel akati zvino kana munamato wadai unenge washaiwa simba.
Mutungamiri wenyika aifanirwa kuzvifambisa sei?
Nyaya yanga achifanira kuitika ndeyekuti mutungamiri wenyika waikumbira kuti machechi amugadzirire munamato wakafanira wenyika, nokuti nyika inoburemu hwakawanda nguva ino, kuno kutsutsumwa kwakawanda, kuno kuchema kwakawanda. Saka kereke inoziva kuti munamato unofanira kuitwa nguva yakadai unenge wakaita sei. Saka nenyaya yekuti makereke tangatisimo muurongwa uhu, hatinyatsokuziva kuti zvichafamba sei.
Saka Reverend Mpata, imimi semasangano makereke, muchazvifambisa sei zvezvara nhasi kana takatarisa kuudzwa kwakati wanyika kuti vatsanye uyezve vachinamatira nyika?
Zvatingakurudzira vanhu ndezvekuti vanhu vanoita sokunzwa kwavo, kusununguka kwavo kuti vangarishandisa sei zuva iri. Chiripo ndechokuti nyika yedu yakatarisana namatenda akawanda, iyo COVID yatanzwa iyo. Kozoti COVID huru yatakatasana nayo yecorruption uri watakatasana nawo, kugomera kwakawanda kuri kuitika vanhu nenyaya yeekonomi isiri kufamba zvakanaka, nyaya yekupokana, nyaya yekugomera kwevanhu vari kutsvaga kodzero dzavo nezvimwe zvese zvakadaro, ndezvinhu zvatinogona kunamatira pazuva ranhasi. Tinoziva kuti tanga tagara chitungamirigwa mazuva apfuura aya neEvangelical Fellowship of Zimbabwe muma90 days ekunamata, tinongovimba kuti programu iyoyo inongoramba ichiendawo kumberi kunyange nhasi. Saka ndo maonero atinoita kuti zuva ranhasi richashanda. Vari kuendavo kuprogramu yakarongwa, tinovimba kuti ikoko vanhu vanongonamata nomweya wokurevesa kuti nyika yedu irapike pazvinhu zvose zvayakatarisana nazvo.
Avo vange vari mutauriri wemasangano ezvemakereke Reverend Dr. Kenneth Mutata vari parunare kuHarare neStudio 7. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzave kuyambiravo kuti kushaikwa kwemvura yakachena uye zvekudya kwave kupa kuti vanhu zvikuru munzvimbo dzinogara veruzhinji vaomerwe neupenyu. Vana chiremba vanokurudzira vanhu kuti vageze maoko kakawanda nemvura yakachena. Asi izvi zvave kunetsa nekuti munzvimbo dzakaita seHarare neBulawayo vanhu vave kurwara nekunwa mvura ine tsvina. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaPrecious Shumba vanotungamira rimwe sangano revagari reHarare Residence Trust.
Vagari vazhinji vari kutambura mumagariro avo munzvimbo dzinogara veruzhinji. Vanhu vari kutambudzika nekushayikwa kwemvura, marara avo haasiri kutakurwa nenguva. Nzvimbo zhinji dzinenge dzakasiyiwa dziya munharaunda ndimo muri kuraswa marara nevanhu. Panyaya yekorona yeCOVID-19 ichinzwa maripotsi ari kuuya nevagari, tiri kuudzwa kuti nyaya yesocial nephysical distancing haikwanisi kuti iitike.
Ko, sei izvi zvisiri kukwanisika? Izvozvi izvo zviri kukurudzirwa nehurumende uye sangano reUnited Nations rinoona nezveutano reWorld Health Organization.
Ngekuti vanhu vazhinji vari kutsvaga kurarama, saka vanhu vari kungofamba vasina kupfeka mamaski, vanhu vasingatsaurani, vanhu vari kunge vakaungana. Asi dambudziko guru riri kutarisana nevagari kunyanya svondo radarika iri, Ngerekuti wanu warikuti mapurisa nemasoja washaiwa rudo de wanu warikushungurudza wanu wanofamba nemotokari wanofamba netsoka zvakanyanyisa munguva yemangwanani nenguva yekuti wanu varizvo varikufambirawo mudhorobha.
Kana muchipomera mauta aya nemapurisa moshaikushungurudza vanhu, vanenge vachivaita sei chaizvo vashumba?
Vanhu vanogariswa pasi pane zuva, pane mhepo. Vanhu vanopiwa mhosva yekufamba vasina kupfeka mamaski mumotokari dzavo. Vanodraivhiswa kuenda kuchaji ofisi kundobhadhariswa mari inodarika $500 kunzi hauna kupfeka mamaski uri mumota mako. Asi tichiteerera veutano vanoti aiwa, maski haifaniri kupfekwa nemutoo iwoyo. Zvinoratidza kuti mapurisa nemasoja havasi kunzwisisa danho rakatorwa nehurumende panyaya yekupfekwa kwemamaski. Saka vanhu vakuona sekuti mapurisa nemasoja atori pafundraising iya yakamboitwa gore makore mairi adarika muna 2017 panguva yaWamugabe, kuti mapurisa akange awe mhandu dzewanhu. Ndopa stage patinenge tasvika pamazuva mashoma adarika kuti masoja nemapurisa wari kushungurudza wanhu wachingoda mari, wanhu wachisungwa wachisiyiwa, wanhu wachiendeswa kuchaji ofisi uko wanonoswerera variko kuti wabhadhare mari.
Ko iwo mapurisa anogoendesa vanhu kuchaji ofisi sei vashumba? Ko vanhu vanodi kungobhadhara nemari yeswaipika sezvinongotarisirwawo kuti zvinge zvichiitika munguva ino?
Mapurisa anoti haadi kuti vanhu vaite swipe, haadi kuti vanhu vashandise eco cash, vari kuda cash. Iyo cash yacho vanenge vachimboida yei? Mutemo wenyika uchibvumidza kuti vanhu vanogwanisa kubhadhara mafaini acho nemaswipe, vanogwanisa kubhadhara nemaeco cash. Iwo cash yacho vari kuzoidini? Tiri kufunga kuti pamwe mapurisa aakumhanya mumusika wekutengesa nekutenga mari wachishandisa korona iyi kushungurudza wanhu. Saka ndiro dambudziko zhinji ratatarisana naro rekuti panguva ino yelockdown hakuchina rugare. Vanhu vazhinji vane nzara, vari kutambudzika. Asi zviri kuitika zvacho hazviratidzi kuti hurumende ichine rudo newagari.
VaPrecious Shumba vanotungamira sangano reHarare Residence Trust vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi matatu nevaviri 232,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica, uye vashaya vadarika zviuru zvitanhatu nemazana maviri nemakumi mana nemana 6,244. Vapora vanodarika zviuru zana nematanhatu 106,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni manomwe nezviuru zvisere 7.8 million. Johns Hopkins University yomuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi. Pasi rose vanhu vafane chirwere ichi vanodarika zviuru mazana mana nemakumi matatu 430,000. Vapora vachidarika mamiriyoni matatu nezviuru zvinomwe 3.7 million. Tarisa zviri mumapepanhau anhasi. Streamlife.com inoti Delish Nguwaya, uyo anonzi Isa Mwari Pachko kumuri yokwa Emmerson Mnangagwa, vachamiswa mberi kwedare nhasi mufuro pavanotarisirwa kukumbira mukana wokubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. vanguwa ya vanonzi ndivo mumiriri muZimbabwe wekambani inonzi Drugs Consult. Iyo inonzi yakapiwa mari inoita mamilioni maviri emadora ekuAmerica kuti itengesere hurumende yeZimbabwe zvinoshandiswa nevashandi mukuzvidzivirira kubva kucoronavirus. Nasi kwekare madzimai matatu AMDC Alliance muzvare Johanna Mamombe, Cecilia Chingiri na Netsai Marowa avo vari mutirongo kuchikurubi vachamiswa avo mberi kwedare rezimhosva kuti vakumbire kupiwa mukana wokudisa mari yechibatiso kuti vatonge vachibva kudzimba dzavo. Muchronicle mune nyaya inoti kudzidziswa kwevana vechikoro vachiteerera maredhiyo kuchitangidza nhasi. Hurumende inokurudzira vabereki kuti vabatsire vana vavo mazuva ano vachidzidza vari pamba. MuDaily News vanoshandira hurumende vanoti vari kuda musangano nehurumende kuti vaite hurukuro pamusoro pemihoro yavo. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mure Zimbabwe inendiri pa Joburg. Ndichida kunzwisisa panyaya kuti zvoni vanhu vari kunounganidzwa ku quarantine. Ko zvazviri sei kuti munhu atestwe before asati akutokwira bhazi racho rekuenda kunoiswa ku quarantine. Since vanhu vacho vari kunounganidzwa vaunganidzwa futi chirwere chacho chobva chawedzera vanhu vacho vabva vabatwa ne corona ivo vanga vabva vasina. Saka zvanga zviri sei kuti vanhu voenda ku embassy vonotestwa vodzokera kumba kwake akamirira maresults ake. Panobuda maresults ake onza aqualified kuenda kumba. Then vanhu vorega kunounganidzwa vakawanda vanhu vongobva kuno vachienda kudzimba dzavo kuZimbabwe. Nekuti zvakaoma vedu wee kuti unobva kuno kusina chirwere chacho wosvika womounganidzwa futi maunganidzwa futi wobva wazonzwa nechirwere checoronavirus. Saka zvanga zviri sei kuti kuembassy kwacho ikoko kutesterwe vanhu. Vanhu vacho vobva kuno kuvatori already vakatotestwa vongosvika zvavo vachienda kumisha yavo.
Soro ipamusoro Studio 7 maswera seiko tiri pano zvedu pamutare apa. Tatoshamiswawo zvinokunzwa President ED vachitaura ivo vachiti musi wa 15 June vadeclare kuti ive national prayer. Munotozivawo kunamata. Tukutoshamiswa zvekuti kuhurumende yakaisonaka zvakadai yavaiti hurumende yangu yakanaka ini kana kudenga chaiko hakuna yakanaka zvakadai. Kuhurumende yakanaka kufura yokudenga yava kuda kukumbira kuti hurumende yakashata yokudenga kuti ivabvisire COVID-19. Inzwai kamukuru, tangai matende ukaimi first kuti Mwari vapindure. Kana musina kutendeuka kubva mumashoko enyu amakataura muchisora hurumende yokudenga muchiisa yenyu pamberi, kunyangwe mukafasta mukaita sei hapana chinobuda. Tangai matendeuka, mukumbire regerero kuna Mwari, mukumbira regerero kuvanhu nezvamakaitira zvizhinji zvamakatadza imi zvizhinji zvamunoita. Saka ameno kuti zvimwe Mwari vachatambirawo prayer yacho pamwe vachakunzira inyasha. Asi isu nokuverenga magwaro nezvatinoziva dai matanga matendeuka ini pachenyu sezvakaita mambouya wakapfeka masaga navanhu vake nezvipo zvese zvikasweriswa mumatanga. Iye president taiye ukapfeka masaga ukanozviumburudza mudota. Zvino imi muri kuramba muriko kustate house kwenyu mwakaisa masikafu mwakarova masmats moti hanzizoni ngatinamatei. Hamusati moda kuti COVID ipere. Hamusati makutendeuka. Muchiri kutamba. Kana moda kutendeuka, zvini nipisei bvai padenga pamurapo muzviumburudze pasi chaipo. Mudzike pamurapo muzviumburudze pasi mukumbire kuna Mwari. Ndo mafungiro angu ini. Nokuti makagara mazviti hurumende yenyu yakaisonaka. Kana kudenga chaiko hakuna yakanaka zvakadini. Makazvitaura imi Mr. President nemuromo wenyu.
Makadii henyu vashamarari veStudio 7. Ndoda kungotaurawo mashoko angu mashomanana ekuti vakomana avo vari kupedza havo nguva yavo. Hameno pamwe vari kupihwawo mari yekuti vambofanhawo rarama nayo pari zvino nezanupf. Nyaya iripo ndeyekuda izvi. atichombodi mumwe munhu muZimbabwe anoita president kunze kwaChamisa. Vachamisa ndo president wedu, ndo president wevanhu, ndiye akasarudzwa naMwari. Ngavangofunga vega kuti wai vanhu vese vakanokuno uwandu unoda Chamisa, wai vachida Chamisa. Azvisi zvega, ngavangofunga kana vari vanhu vanonamata ngavapfugame, vanamate vabvunze Mwari kuti chii chiri kuitika. Kuti vanhu vade Chamisa akaiswa naMwari. Zvinhu zvese chigaro chine munhu anoiswa naMwari, kwete zvakaita vamunangagwa zvokutora masimba kuna vaChamisa. Vamunangagwa vana kuiswa naMwari. Ndosaka zvinhu zvichineta muZimbabwe. Ini ndiri kuno kuBotswana, handitaure zita rangu, asi chandinoziva ndechekuti munhu wese ari kunze ari diaspora, vanhu vazhinji vanoda Chamisa. Kuzoti vari kuZimbabwe ikoko nhamba zhinji ndo inoda Chamisa, kureva kuti Chamisa ndiye purezidendi wedu. Ndapedza nhema.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paIntelsat 20 kusvika musi wa 30 mwedzi uno. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona. Rambai muchiteerera zvirongwa zvedu, asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvichitevera kuurawa kwaGeorge Floyd mudunhu reMinnesota mwedzi wapfuura, vanhu vakapinda mumigwagwa vachiratidzira kusafara kwavo nekuurawa nemapurisa echichena kweumwe zvemunhu wechitema. Maguta mazhinji akavona vanhu mumigwagwa, izvo zvakatangavo kuitika mune maguta mazhinji mhiri kwemakungwa. Mutungamiri wenyika vaDonald Trump vaishora nekutuka vanoratidzira vakasvika pakuunza mauto kuti azobudisa vanhu mumigwagwa yeWashington DC. Izvi hazvina kufadza meya weguta iri muzvare Muriel Bowser, uyo akachinja zita reumwe mugwagwa unonanga pamuzinda weWhite House kuti unzi Black Lives Matter. Pamwe chete nekunyora mashoko aya mumugwagwa uyu, izvo zvinonzi zvinoonekwa nevari muchadenga. Tabvunza mugari weMuWashington DC Dr. Roderick Machekano kuti vatiudze pamusoro pameya Muriel Bowser.
Amai Muriel Bowser ndivo mutungamiriri weWashington DC, uyo ano watinoti meya. And Washington DC sezvo isiri state, inova yakazvimiririra yoga, saka tingatoti ndivo mukuru mukuru wenzvimbo yeWashington DC. Saka mai Muriel Bowser ndeve Democratic Party, vakaelektwa nemaDemocrats. Uye tichitarisana nenyaya iripo mazuva ano iyi, tinoona varivo vanga vachimiramira kutsigira nyaya yakaitika yemukomana akaurayiwa kuMinnesota.
Takaona kuti vanga vasinganyatsowirirana nomutungamiri wenyika vaTrump, vakanga vachida kupinza mauto muWashington DC vakanetsana.
Hungu zvakaitika ndezvekuti mukuratidzira kwaiita vanhu zvizhinji chazvacho taingozviona pamatv, kuti vanhu vanga vachiratidzira nenyaya yokutsutsumwa kwavanga vachiita nekuita kunoita mapurisa. Zvino vachiratidzira kudaro vazhinji vacho vakanoungana pamberi peWhite House, pane paki iripo kwavaiungana vachiratidzira. Saka vaTrump nokusava vanonge vainge vachitsigira kuti izvo zvanga zvaitwa nemapurisa ekuminnesota zvanga zvakaipa ndofunga zvinova zvinhu zvakavagodora saka vaida ivo kuti vaparadzire vadzingise vadzinge vanhu mukuratidzira kwavaiita vachishandisa mauto zvinova zvisingaenderani nemutemo wenyika America haitendedzi kuti mauto anga achingoshandiswa kunyanya muvagari vemuno muAmerica saka amai Bowser vakange vachiramba vachiti izvo aiwa izvo hazviindirani nemumbiro remutemo weAmerica
pane zvavakaita here nenyaya iyi
vane zvinhu zvakati wandei zvavakaita chekutanga vakanyora vatrump vakanga vaunza mauto National Guard vachiatora kubva kune mamwe mastate mai Bowser vakanyora tsamba kuna vatrump vachivakumbira ivo kuti vabvise mauto mudunhu rewashington dc nokuti although vatrump vari mukuru wenyika kana tichitarisa zvinoitika muwashington dc mukuru ndibai Bowser saka vakanyorera vatrump tsamba vachiti buritsai mauto avo vachiratidzawo utsigiri hwavanga vainahwo kuvanhu vanga vachiratidzira kune bato rinonziro reBlack Lives Matter avo vanomiririra vanhu veganda richitema muno muAmerica saka mai Bowser vakanyora ivo mustreet inoenda kunogara vatrump vakanyora road yose vakanyora neyellow kuti Black Lives Matter vachibva vatochinja nezita rerodhi iyoyo vakabva itumidza ivo zita rokuti Black Lives Matter vachiratidzira kuti izvo hurumende inofanirwa kuti itarise mabatirwo anoitwa vanhu vatema kunyanya nemapurisa
kana makatarisa Meya Bowser munoona sekuti vane hwamangwana hwakajeka here
ndinoona sekuti mai Bowser upenyu hwavo mubato remadhemokrats huchatonyanya kusunukira nokuti varatidza ivo kuti mudzimai akasimba asingachichidzirwi mudzimai anotsigira rusununguko rwevanhu ndinoona sekuti vanenge vachitobudikira kuva vanhu vamumwe wevatungamiriri wemadhemokrats upenyu hwavo musangano iri ndinoona sekuti hwakajeka chaizvo
avo vange vari Dr. Roderick Machekano vari parunhare muno muwashington dc nestudio 7 kanonakidza zvikuru kanobva kuna James Chimombe Jemedza sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vabata nechirwere checoronavirus muZimbabwe vasvika pamazana matatu nemakumi masere nevatatu 383 kushaikwa kwemvura yakachena kwave kupa kuti vanhu munzvimbo dzinogara veruzhinji vaomerwe neupenyu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.